Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 17th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the legal situation facing the First Lady, Amai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old lady, Gabriella Engel, in South Africa after finding her in the company of her two sons, Robert Jr. and Bellamina, in a South African hotel. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina je madzimai musakanganwe.
Ole sine lobo mama linga kosha. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo www.voashona.com lobanjalo www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us, please rush to our VOA pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and like our page so you can live stream with us right now.
That mutemo is a diplomatic interview. Unoritwa pasi peinonzi international law. International law haisi mutemo wenyika one. Ingori zvinoti nyika dzakaungana zvinhu zvadzinoteedza zvadzinoti izvindo zvatingaita izvi. Saka tikatarisa zvinoitwa nenyika, inonzi diplomatic immunity iri paviri. Yekutanga yacho inopuwa munhu anenge achiita basa rehurumende yake. Chirungu wanaiti functional immunity. Function yako zvauri kuita izvozvo. Sei uri ambassador, uri president, uri minister, uri army commander, uri chii. Ukapinda mune imwe nyika, une chigaro chako ichocho, wafambira basa iroro rekunyika kwako asi kuchiriita uri kune imwe nyika. Unotozwi izvozvo, haungagumaswe nemhosva nezvauri kuita. Yechipiri yacho diplomatic immunity. Inonzi personal immunity. Iyi inopiwa munhu kwete nezvaaita asi nechigaro chaari. Inonyanyozikanwa kupiwa maambassador enyika anenge ari munyika iyoyo. Izvezvi zvaakupfuurira kuenda kumhuri yeambassador kunyanyobata mudzimai kana murume waambassador. Ivava vari vaviri, ambassador nemukadzi wake, deputy ambassador nemudzimai wake kana nemurume wake, umwewo kanzi vane zvigaro zvepamusoro vari muembassy. Mudzimai kana nemurume wavo. Ivava vanopiwa in addition kune inonzi functional immunity. Ndeye kuti chero chawaita hazvinei kuti chii chinoita mhosva munyika iyoyo. Unongoregedzwa kana nyika iyoyo yaona kuti zvavaita zvazopfuuridza. Vane zvinhu zviri zvavanokwanisa kuita. Chekutanga vanokwanisa kutongo kuti chibuda munomu kukudhipota kuti aiota kuti hachakudi munomu chakuita munhu asingachadiwi munyika iyoyo. Chipiri ndechekuti vanokwanisa kusimudzisaiiiavakudikaaaan vozokusungai papo. Kana vapiwa diplomatic immunity zvinenge zvaakutaura kuti matare ekusouth africa haachakwanisi kutonga nyaya yavo ikoko kunze kwekunge ivo south africa nezimbabwe vawirirana kuti zvinenge zvaakukufunga kuti vanofanira kunge vaakuzotongwa munyika yavo yavari nekuti munyika yavari havana immunity. No, muzimbabwe havana immunity yavanayo. Immunity muzimbabwe munomu ingorina president chete. Saka pamutemo chaipo chaipo vamai mugabwe vanofanira kudzoka muzimbabwe vokwanisa kutongwa muno nemhosva yavakapara kusouth africa nekuti inotokanganisa yakaitirwa kusouth africa asi ine effect inokanganisira nyika muno vanofanira kutongwa muno.
Izvi zvakaitwa namai Grace Mugabe zvinonyadzisa. Izvi zvinoshoresa akadzi vemuzimbabwe nekuti state totarisira kuti ndomai vakuru vanoita zvinhu zvinonyadzisa zvakadaro muno South Africa. Ezvino isusu tiri maZimbabwe takatobvawo kuZimbabwe kutiza kutambura kwataiitiswa ikuku kuZimbabwe kwozotsvagawo kurarama muno South Africa. Ezvinovada kutotikonzeresera futi kuti titadze kunyatsorarama zvakanaka. Vanonyadzisa mai vavo ngavadzokere kuZimbabwe vanogadzirisa nyika inake, kwete kuda kuparadza kugara kwedu muno South Africa. Tiri kuno kuEastern Cape.
Ini ndinoitwa Miriam Chatunga, ndinobva munyanga North. Ndichitarisa panyaya yakaitwa namai Grace Mugabe, ndinoona sekunge zvinhu zvinoshoresa. Nekuti uyu mutungamiriri, mudzimai wemutungamiriri wenyika, pamusoro pezvo ndiye first lady munyika yedu ino yeZimbabwe. So zvinhu zvavakaita izvi ndirini zvangu, ndaisatora danho iroro nemhaka yekuti mwana akanga adarika 18 years ane mukana wekuita zvaanoda, haasisiri kusungirwa kuitwa zvinoitwa nevabereki. Nekuda kwekuti mwana kana ane 18 years, anenge hatichamutarisiri kuti ane kodzero yekudanana nemusikana mumwana uyu. Saka ndaiona zvekunge zvairambidzaba kuti vakomana wavo vagare kana patebho imwe chete nevasikana, nekuti vasikana havangazotizika kuona, nekuti vana vapurezidhendi vakagara panapo votiza nemhaka yekuti vanotyauti vanozorohwa. Inhau yekuti izvi zvakaitwa namai Mugabe ndaona kunge kusaziva zvinhu zvinotoshore munyika yeZimbabwe.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the legal situation facing the First Lady Amai Grace Mugabe after she assaulted a young lady, a 22-year-old girl, Gabriella Engel, in South Africa. After she found her in the company of her two sons, Robert Jr. and Bellamina, in a South African hotel. What are your views on the issue?
And the First Lady is currently in South Africa as we speak now, where efforts are underway for her to obtain diplomatic immunity by the Zimbabwean embassy. And there are reports that an out-of-court settlement offer was rejected.
PJ, one of South Africa's top advocates, Gabriel Nel, is now representing Gabriella Engel. Let's go to an earlier interview that was done by our reporter, Blessing Zulu, with Mr. Nell.
The latest is that we've decided to support the victim in the matter, the victim and the victim's family, and to monitor the process that the police will follow and the prosecuting authority will follow. And if they fail to take steps, then certainly we will take steps to have this matter prosecuted. But I think an important aspect is the fact that we're supporting the victim and the victim's family, and we want to ensure that justice is done.
There were reports that the Zimbabwe embassy in South Africa was seeking diplomatic immunity for the First Lady. Have you communicated with the South African government about this?
We have. We forwarded a letter to the minister. We've indicated our understanding of the law. In terms of our understanding of the law, she doesn't qualify for political immunity. And we've also made it clear that should she be granted immunity, diplomatic immunity, we would certainly review any decision in that regard and take it further, because our understanding of the law is that she doesn't qualify for diplomatic immunity.
But some legal experts are saying you might not have a legal leg to stand on there, because the first ladies now qualify under diplomatic immunity.
We don't agree with your legal experts that say that. We have a different view. We're fairly confident that she does not have and she will not qualify for diplomatic immunity in this particular matter.
In the event that that happens and she's granted immunity, what is the next step that you are willing to take?
You know, whatever it takes to ensure that justice is done, there are two other aspects. One can then still look at the private prosecution, because if the state is prohibited against a prosecution, then certainly a private person cannot be prohibited in taking the matter to court. And secondly, there's also civil action. So we haven't discussed this because we're still convinced that the suspect will appear in court. But should the suspect not appear and should there be diplomatic immunity, then certainly one can then look at the avenue of civil action.
You are saying the suspect might appear in court. Do you have a date?
No. We hope that the suspect will appear in court, and we think it's a duty of the police to ensure that the suspect appears in court.
There are also reports, advocate, that a third party approached you with the view of making an out-of-court settlement. Is this true?
The victim was approached with an offer to pay an amount of money so that the matter will be settled. But I'm really impressed with the victim. The victim and the family said that they're not interested in money, they're interested in justice, and they rejected the offer out of hand.
What was the offer?
The offer was come up with an amount and we'll talk.
That was our reporter there, Blessing Zulu, in an interview earlier on. Over to you, PJ.
Yes, siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzene bomama. Lapho ke esihlaziya indaba eziphathelane labesifazane, izangikhathaze, izandihluphe indubo ezibhekane labomama. Ikanti ke siphatha njalo indaba zokuphumelela kwabesifazana enhlelweni ezihlukeneyo, kungaba ngezombusazwe, ezamabhizimusi. Empilweni nje sikhangela inhlala kahle kaZulu njalo lapha ekufundeni. Lamhlanje ke siphatha udaba lokondliwa kwabantwana. Sikhangeleke udaba olusegudwini emhlabeni jikelele kodwa kakhulu ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa, i-Southern Africa. Udaba lokutshaya kwantombazana oleminyaka engamashumi amabili yena ke ofunyanwe elamadodana amabili kankosikazi Grace Mugabe, umkamongameli weZimbabwe kwele South Africa. Ikho ke umbuzo okhona omkhulu yikuthi kathi vele nxa kuyikuthi abantu abakho bayona uyachaya umntwana womunye na kumbe uyachaya abakho abantwana. Umthetho wona uthini ngalolu daba? Njobana echaye luntombazana wamlimaza kakubi. Umama womntwana lo laye uyakhala ngoba ethunjini sokuhela ukuthi umntwana nami evele ephila ngomsebenzi wokubukisa umzimba wakhe njalo lokuthi uhlelwe kakuhle njalo lokuthi uyabebukisa izigqoko azigqokayo le abayithi ngesingisi yi-model. Yiko lapha abathola khona ichukela yabo wa umntwana lekanye lemuli yabo yonke okugoqela unina osekhala kangaka. Ikho ke luntombazana usemelwa ngamagqwetha e-Africa Forum abathi bona labo abachaya phansi ngentonga besithi kuzamele ahlawule kumbe kuzamele amiswe phambi komthetho ndaba. Njalo balile lokuthi ahlawule okuthiwa ngesingisi settling out of court. But bona bafuna aqale amiswe phambi komthetho ndaba andubana ahlawule eluntombazana. Ikho ke lina lithini? Sike saba lengxoxo uChris Gande weStudio 7 ube lengxoxo lamakhosikazi amabili akade bekhuluma ngokondliwa kwabantwana lokuthi nga uthethe nyathelo bani lumama. Asizweni.
Okuqala Gandhi asikhangele sibone isimilo sikamama okuthiwa ngu-First Lady welizwe ukuthi isimilo nxa siqathanisa lezimilo zabanye omama abanezikhundla ezifanayo ukuthi esakhe sinjani. And nxa siqathanisa nesimilo sikamama u-The Maid uSally Mugabe uzabona ukuthi isimilo esinjani. Then nxa usukhangela futhi ukuthi athathe inyanga le ka-August eyi-Women Month ukuthi azosebenzisa amandla akhe ebhidliza unkazana lo emwonela impilo yakhe. Sekungani kuthiwa lunkazana le iyolidlwangu dlwangu kati abadlwangu dlwangu ngabantu abakha sebemehlule lokuthi bahlale naye emzini wakhe ngoba lokhu abadingisa khona kwamanye amazwe kukhona lapha ekhaya udlalisa imali yelizwe nje esenzela khonokho ukuthi abantu abakhe bafunde khonokho asebekwenza. Khangele ubone ukuthi abantwana abakhe sebele minyaka emingaki ngoba nxa omunye wakhona ele minyaka engamashumi amabili lanhlanu omunye la minyaka engamashumi amabili lanye kuyatshengisa kuhle ukuthi sebeqalisile ukwazi ukuthi umuntu ongumama yintobani lesikhathi siba nobungani obujulileyo lomuntu ongumama. So ke akusosimanga emntwini wonke ukuthi abantwana bangako babe sebelabangane abangabantu abangomama njengalonkazana. So ke manje ke pho unkazana lo abe sesithi asebe ngumama sesimeda asebenzise isisindo sakhe njengo-first grade aphinde asebenzise laba abahamba naye abangobaba ukuthi avele ayethusele umntwana lwana ngendlela umntwana loyo angayaziyo and okuzamhlupha impilo yakhe yonke indlela okwenzakala ngayo then abe sesithi yena ulungisa ulutho kuyatshengisa ukuthi ukuthi umama lo uvele yena akakwazi ukuthi abantu angabaphatha njani ngoba ungazikhangele even nxa ekhuluma emhlanganweni yakhe asikhathe indaba ayekhuluma ngayo eyokudiliza omnye umama owayengumkhokheli akhulume ngendaba leyo phambi kwabantwana besikolo abangamankazana ekhuluma ngokuthi umama lo
ye ngabanye babesifazana labo bekhuluma ngokuthi abantwana kumele bondliwe njani njalo lo mama kumele athathe liphi inyathelo ukuthi atshengise ukuzonda kwakhe ngokuba uphanjaniselwe ngabantu abakhe.
PJ nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table tiri kukurukura pamusoro penyaya yaamai Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo pari zvino vari kupomerwa mhosva yekurova musikana wechidiki Gabriella Engel wekusouth Africa uyo ari kunziye akanga awanikwa ari muhotera yanga ichigara vana vavo Robert Jr. naBelamina saka tiri kutarisa kuti zvii chaizvo zviri kuitika panyaya. Tiri kunzwa nhasi mumwe wedu ataura negweta riri kumirira Gabriella Engo ikoko kuSouth Africa. Gweta raEngo richiti iro vakatowanikwa ivo vachinzi vaikwanisa kuzopiwa mari kuti vaite iye inozikanwa seout of court settlement. Asi muzvare Engo vari kunzi ivo vakati kwete, tiroda kuti nyaya iyi ikwidze makata iende kumatare uyezve pawanikwe pachibuda chinobuda ipapo. Uyezve tinonzwa kuti pari zvino ivo amai Mugabe negurukota Zimbabwean Embassy kuSouth Africa vari kuedza kufamba vachiedza kuona kuti zvingaite here kuti vawane iyo inozikanwa sekuti diplomatic immunity kuti vasawanikwe vachizomiswa pamatare emuSouth Africa. Saka ndozvatiri kukurukura nhasi kuti toda kunzwa pfungwa dzenyu nyanya madzimai kuti muri kuiona sei nyaya iyi. Uyezve taita rombo rakanaka ndirikutonzwa kuti pari zvino tina muzvare Linda Masarira vari pa nhare regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Halo muzvare Masarira, makadiko?
Kuwashington
tiri nani, takangotarisawo zviri kuitika paSouth Africa po. Imi ndimi muri munyika, muri kuona sei nyaya iyi?
Zvakaitika kuSouth Africa uku zvinonyadzisa. Pane paunosvika pakutonzwa kunyarawo uchinzwa kuti first lady mukadzi wapuresidenti ari kuwanika achirwisana nevana vadiki. Takatarisawo zvakare kuti mukati menyika yeSouth Africa mwedzi uno wanyamavhuvhu ndo mwedzi wavanotarisa vachiti mwedzi wekupemberera madzimai, vachitarisana zvakare nenyaya dzekurwisana nyaya dzevhaiorenzi kuti dzomiswa sei, vorwisa sei uye nomumatare zvakare kuti gender based violence iwanikwe ichiderera kana kunopedzwa mukati menyika yavo. Vari mukati mekupemberera ikoko kwouyawo mai Mugabe kubva kuZimbabwe, vosvika voroha mwanasikana nekuti vamwana ari mumba munogara vana vavo. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinosvodesa. Tinoziva tese tiri ana amai tinogumbuka, vana vanotigumbura, asi kuti tisvike pakunoranga mwana woumwe munhu, marangirwo akaitwa Gabriella uyu naamai Mugabe hazviiti. Isu semadzimai muno muZimbabwe tinogara tichichema kuti dai violence yapera. Tinogara tichichema, we are against any form of violence, whether it's emotional, it's physical. Tikuti zvoni violence inofanirwa kupera. Takatarisa mai Mugabe ndiwe mutungamiriri wemadzimai kuZANU PF. Saka kana ivo vachiratidza hunhu hwakadaro vari kunze kwenyika, kuzoti vari muno vanogarisana sei nemadzimai avanoti ndo vavanotungamirira kuZANU PF? Vano garisana sei nenherera kuimba ya vano chengeta nera. Zvino simudza mibvunzo yakawanda maererano nehunhu hwavo. Nekuti nechimiro chavainacho nehunhu hwavakaratidza vari mukati menyika yeSouth Africa zvinotinyadzisesa vagari vemuno muZimbabwe. And chinhu chatinofanirwa kusimuka isu madzimai ari muZimbabwe tichipikisa tichitaura kuti izvi hazviite amai Mugabe vakakanganisa uye tichitokurudzira kuti dai mai Mugabe vakumbira ruregerero kwete kuda kutanga kuponjesa nekutendesa nyaya vachida kutaura zvimwe zvinhu zvavakaita zvakaipa hazvina basa kuti vanga vakatsamwa zvakaita sei asi tiri kuti kurova kana kukuvadza umwe munhu pakaipa.
Tombo kubatai muromo ipapo muzvare masarira mongoti dei nechirungu kuti what's your view on what we're seeing happening unfolding in South Africa right now? The first lady is faced with, you know, a legal situation, and also you are talking about the issue of violence, especially the first lady being the leader of the Women's League. What's your view?
My view is Grace Mugabe's conduct was
excuse me, Miss Masarira, we still have to refer to her as the first lady. We cannot use her first name because she's still the first lady. So let's just respect her and move on.
Okay, the conduct of the first lady, Grace Mugabe, is deplorable for a woman of her stature, who should be an advocate of peace, of unity, of tolerance and justice. It is also rather unfortunate that whilst South Africa is celebrating women and denouncing any form of gender-based violence, the First Lady engaged in violent act of attacking a young, defenseless South African woman. No woman or any person should go through any harassment, insults, and you name it. We expect the First Lady to lead by example, to behave like a mother and advocate against any form of violence. We actually appeal to the South African law authorities to enforce the rule of law without fear or favor. No one should abuse anyone emotionally or physically, regardless of their social or political standing. Leaders should be brought to account. And I'm really confident that the whole world is watching on how this story is going to unfold, because we expect the first lady to behave like a first lady, not like a commoner in the street, and to be an advocate of peace.
Thank you very much, Ms. Masarira. Over to you, PJ.
Siyakwamukela Nkosikazi Sibanda.
Yebo.
Yebo.
Ngiyabonga.
Uyaluzwa la loludaba olusekudwini. Uludaba luka Nkosikazi Grace Mugabe lo chaye unkosazana untombazana wase South Africa. Ufike wachaya umntana omnikazi. Kodwa akasizwanga ukuthi ufike wachaya abantu bakhe beyibo abawonileyo ebeyibo abanxuse luntombazana. Wena uyibona njani Linda?
Ngiyabonga ukuthiwa leli thuba. Engiza kutsho ngendlela mina engibona ngayo isenzo sikamama uNkosikazi Mugabe. Ngibona kube lephutha elikhulu. Okokuqala, nxa uthe wabona umntu wakho belomunye umntwana besona, into umama kade emele ayitshengise njengomama welizwe. Umama ubemele enangokwakhe axabane labakhe abantwana, ngoba umthetho uqala ukuwufaka egumeni lakho. Ngakho umthetho uyewutshengisa ngaphandle ngegumeni lakho, utshengisa ukuthi kawukho. Nxa mina ngikhangela imuli yakhe uNkosikazi Mugabe, kabala mthetho kabondlekanga. Ikho lapho okwenza abantwana laba babe lalesi simo. So yena abe sesithi indlela elula ukuthi yena abe ebalwela abantu bakhe, echaya abantwana babanye omama, kubuhlungu okunye okumangalisayo. And nxa sikhangela yena ngokwakhe, ubengamelanga aziphathe njalo njengomama welizwe. Ubemela ahloniphe, usehlisile thina njengabomama elizwe laseZimbabwe, siyayangeka namhla, sizizwa silamahloni. Ngoba nxa ungumama uhlukuluza omunye umama, wena ngokwakho sibona ngani uyabuzehlisa sona isithunzi sakho, awusihloniphi. Ukuba nguwe kwakho awukuhloniphi. Umama yena ngokwakho ubemele atshengise isimilo sokuba ngumama
omele abantu bonke njalo ngumama oza gcina izintandane ngumama oza gcina abafelokazi ngumama okhangelwe ilizwe lonke and esithethe amehlo tonke saletha kuye sidinga inhlonipho kuye nxa simkhangele simbona engumama obemele asisingathe sonke njalo lapho esiphambanisa khona asitshengise ukuthi nxa umuntu ephambanise ngani indlela yena asigone asibonise sesize sazi ukuthi ububili ibuphi kodwa yena ngendlela aziphathe ngayo katshengisanga ubumama bakhe and katshengisanga ukuthi ngumama oyenelisa ukuthi angaphatha umntwana omunye umfazi utshengisa ukuba yena wazabakha abantwana yikho uhlupho lolu eZimbabwe lusanda ukuthi kuba nzima ngoba yena nangokwakhe ongumama wethu welizwe kazazi and kazihloniphi kuba nzima ngoba abantu abakhe kubona bengasoze bahloniphe and lokhu bazakwenza njalo nje futhi uchithe ithuba lakhe and bazamnyangisa ilizwe lonke abantu abakhe kade beseDubai baphumile kungesinxa yesimilo ukuthi abantwana laba kwaba nephuthe kondleni kwakhe kondleni kwabo besuka phansi namhlanje bafake eSouth Africa benza okufanayo ngabuza lichayili amazwe wonke uzahambe yakhe amazwe wonke yena uzasale yini thina sizasala siyini ngenxa yakhe kathesi khona okwakwenzile usehlokomisile ilizwe laseSouth Africa abasoze babamukele abantwa bethu abakulelo lizwe ngenxa yesenzo sakhe lesenza ihlazela imangalisayo and wenze isihluku ukuthi achayele untombazana oziphilisa ngokuthi amodele ezibukisa ngendlela agqoka ngayo nendlela aziphatha ngayo indlela adla ngayo kumele sibili umama unkosikazi Mgaki ame emthethweni ukuze azi indlela aziphatha ngayo abe ngumama njengamanina wonke ameleli ilizwe ukuze kwaziwe emhlabeni ukuthi into eyenzeka yenziwa
alandelela umthetho so uyakhuthaza ukuthi amiswe phambi komthetho andaba angavikelwa yi-diplomatic immunity
mina ngiyakhuthaza ukuthi kamiswe phambi komthetho andaba ukwenzela ukuthi kusasa yikho ezathi siza kuleli ilizwe elibuswa ngu-Robert Gabriel abe ngumama osaziyo ukuthi umele aphathe njani abantu abangaphansi kwelizwe leZimbabwe ngalokhu singathola ukuvikeleka okwakathesi thina vele kasivikelekanga elizweni leZimbabwe ngoba ezilongweni engakabi mazi umuntu ukuthi yena umele abantu bonke abalapha elizweni sithi ungumama womhlaba kodwa nxa iziphatha ngale ndlela hhayi aso unkosikazi kamongameli ongaziphatha ngale ndlela usiyangise kakhulu
Mrs. Sibanda here was saying the charity begins at home. She should have reprimanded her own children first before going on to beat up this young lady because you don't you are supposed to reprimand your own children. It's because of your children that have been even fired from Dubai, fired from everywhere else, that they are now putting them up in South Africa. But now it will create some problems, not only for her own children, but with other Zimbabwean children as well.
Thank you very much there, PJ. I would like to welcome all those that are actually live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Jane Bwanya, kuti tiripo, tinokutendai, regaiti mboenda kune mutereri wedu amai Sibanda, vekwachivi. Makadi, amai Sibanda.
Oh, makadi.
Aiwa, tinokuchingamidzai, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya iri mudariro iyi.
Actually, the First Lady has disgraced us. She has failed us as Zimbabweans. Because already there are threats to us. But you know, if you're caught speaking in Shona, or if you're heard speaking in Shona, they are going to revenge these guys. And last time it was just Zimbabweans, they are violent. But it seems like it's within the ZANU-PF party itself. Saka amai zvavakaita izvi inini semwana womusikana dai ndirini ndakarohwa definitely I was going to report and we want justice for this lady because no one is above the law. Yes, that's one thing they should know. Money cannot buy justice and justice delayed is justice denied. just because the first lady, she was not supposed to do it in the first place. Deal with your kids, not the person they are hanging out with. Because mskana oya anakwenda kukuku ega. Aga invite wa. So she should have just let the girl be. Omu dot ibabano. Then deal with their two brats, not with any other a third party. Izvi zvakutoita so isusuva. Iwo ndo ari kubenefita. Because next thing, 500 Zimbabweans has been killed. Vaiswa matai muJoburg. What's going to happen? Iwo vachaita say, all because of the first lady. And the mbiri yavo vangori pamapepa kwekuti Zimbabwean first lady. It's a no-no. Actually, tarisirwe kumunhu anenge mukadzi amai. Actually, kuna amai. Soro zvaamai.
Imimi muri kuita kunge musikana wechidiki. Pane vamwe baba vandambotaura navo mangwana nehanhasi pane chimwe chirongwa chelestok. Vanga vari kuti asika Sisi Marvelous. Vamwe vana vadiki vechisikana muZimbabwe havana tsika. Saka vanga vari kuti zvinoda kuti titarisewo zvekuti musikana wechidiki akati chii kuna amai. Ndopfungo dzevamwe idzi. Iwe unopaona sei papa?
Musikana anogona kunge ari wrong vakada kuita instant justice but mwana uyu haasi wavo iwo kana vari kutadza kurera vavo chaanozo chinovapa pfungwa dzekuti vanokwanisa kuzorera wemumwe chii kana vatadza wavo vari mumba vatu kutovaisa kune dzimwe nyika handi kuratidza kuti Zimbabwe macho havatombovagoni saka uyu nyangwe asinganzwe haisi responsibility yavo nokuti wana ari munyika mavo imi mamusi munyika menyu nyangwe akaita musikanzwa ari munyika mavo let her be nemunyika mavo kwete kumi haufanira kutonga anzi mwana washemuranda kumi fanira kudzika hakusi kuZimbabwe kuno kusouth africa kwavakazvitira dai vakazvitira kuZimbabwe aiwa taita mai muri right but kutocrossa border vavo ndo vari kudenha uye kana akasaita hunhu haisi mhosva yake amai vake vachadhila naye ngavadhile nemapenzi avo mairai ndo akadeedza mwana wevanhu nemari dzavo ko kana arutsvagowo mari arudawo mari kwavari but haisi mhosva yake uye atomborina kana basa nezvaakaita whether she was supplying drugs or what ari kunyika kwavo nyika yavo ndo ichadhila naye iyo ngavadhile nemapenzi avo avakarasira kuno kwayo
saka imimi sevasikana vechidiki nyaya iyi iri kutambirwa sei imomo muSouth Africa muri kuwanikwa muchitaura here pache zvenyu pane vanombovaona here vakomana ava
vakomana ava vanoonekwa nevanogara kwavari kuJoburg vaigara kuside kwavari kokoko vanotaura kuti they spin there was one video yatikazongopfudzwa nonai vachispina pamota dzevamwe vanhu like there's this other one yandakaona yakatumirwa naiye Rob Mugabe kuti keep talking and we keep ending akafinyamisa kumesi just soon after the incident what's that kuratidza kuti it's something that is totally wrong tikutoshaya kuti titaura kuti because the next thing isusu kuti tipeke mabhegi tidzoke kuZimbabwe asati akuda zvekudzoka umusha isusu tikari kwagadzirika hatingambodzokere nenyaya yekuda kwamai kana vachiuye ngavauye vagadzirisa
aiwa masiba tinokutendai nekuti zvinonakidza kuti timbonzwawo kune imimi vechidiki muchititsananguro zvamuri kuona ikoko nekuti vazhinji zvechokwadi vari kutaura kuti vanogara kunzvimbo iyoyi kunogara vanava ndo vanga vari kuona zvakasiyana siyana
aiwa kuonekwa vari kuonekwa mavhidhiozi mamwe anenge aripo achisekureta vachimwa zvavo especially yekuspina pamota dzevanhu
ndombokubatai muromo iyoyo yekuspina pamota yakazonyatsotarisirwa ikatarisirwa kuti aiwa havasirivo vakada kufanana asi vaive ndekuno kuamerica ehe regai tigadzirise ipapo ndekuno kuamerica kwazvakaitika izvozvo asi tiri panyaya iyoyo nyaya iyoyo yesocial media munoibata sei imi sevechidiki vakomana ava vanofanira kunge vachiri pasocial media here takatarisa zviri kuitika
No, they shouldn't be. They should be living a private life. But not Donald Trump, mukumbona vari mu social media face asina basa.
Aiwa, pakanaka.
Be away from it. Ngavatame vagare private life because you never know anokuda neasingakude. Mu South Africa munoma vana basa nevanhu. Ndozvo zvaifanira kuti and it's better kuti vanenge vanzi vabva zvavo. But dai kuri kunzi vanhu vaida kudhila nawo kudhara vana vangadai vakadhila nawo despite tight security maSouth Africans towaziya isi kuti zvavanoita izvazvi if they want revenge they would definitely revenge in a bitter way
Aiwa, tinotenda masibanda, uyezve tinokutendai kuti manga muinesu pano pachirongwa. Kana muri paFacebook, dzvanyai pakanzi share, tione takawanda. Uyezve tiratidzei kuti muri kutinzwa nekubaya apo pane mahati nepane kuti okay, kuti tione kuti muri kutinzwa ini na Sisi PJ tiri muno mustudio. Tomboenda kwamuri Sisi PJ.
Yeah. Wote ngithathe leli thuba lokuthi ngibale imbiwo ethunyelwa lapha abanye ngabathukayo kodwa asingathuki ngakho ke ngizazama ukuthi ngibale imibiko yenu le okulesithunzi hatshi ukuthuka unkosikazi Grace Mgabe lokho engu first lady laloba kusenzakala okwenzakalayo okwamanje. Welcome Godlela Chaba yena ke uthi kambe unkosikazi Grace liyamiyekela bomama edlalisa imali yamaZimbabwe inzi kangaka abantu bakithi bayihlupheka kangaka kuthiwa ubhadala 70,000 rands ngenyanga ebhadalela abafana bakhe laba. Gary Twala Jackson uthi na she is not a first lady, she still is. Marujata Pachushona izanka ngesindebele, why should we respect someone who has caused so much suffering masses? Upetra Mavave. Yenage uti, that rebuke was too strong. You earn respect, you do not demand it. Why didn't you rebuke her when she was humiliating grown men? Disappointed. Please be journalists who are not biased. Uyapendo kanjalo, Petra Twala, at Petra, they are scared, but the truth is they know she does not deserve any respect but all the insults. She's, I'll leave that one out. Zandi Joyce Shabane, utina, even in Zimbabwe, she doesn't have a respect. We know that she insulted men. Loke pependulana, usakile liline, utina, guys, Petra is saying his opinion, lingamthuki, ngumbono wakhe lai. Abanye besebenzisithi ngumbono obolileyo singasakwazi-ke lapho lingathethisani lapha kusenkundleni eyabaningi inkundleni kaZulu yikho ke kasiyenzeni i-argument yethu okulesithunzi njalo oku-respect for.
PJ, just before we took the caller, I was just going through our VOA Shona Facebook page. Achi Woro CC tinokuchingamidza ivari kuti tiripo sistren aiwa first lady vanyadzisa, she cannot discipline mwana wemumwe munhu. We are saying no to gender-based violence, yet first lady is the one to promote it. Azviite, no. Lucy Ndongwe Chikora ari kuti tiri kukuonai amai ngavarange vavo no, kwete vevamwe. Nontusu Sidumede ari kuti that is not all right. Lillian Tivos ari kuti kana uri mai venyika itai semunhu mukuru. Mavis Nyuruka ari kuti mai Mugabe vakatadza vachatadzisa isu zvizvarwa zveZimbabwe kugara kuno nekuti vanhu vanenge vakunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika. Innocent Frank ari kuti baba vebenzi havana mufaro kutaura kwavo kuri kuita vamwe sekutaura kwaita PJ kuti atikurudzire kunyombana uyezve tinoramba tichiremekedza amai Mugabe semudzimai wemutungamiri wenyika. Sisilinda Masarira, handisi kuziva kuti muchiripo here panhare.
Ndiripo.
Ehe, muri kunzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaFacebook page yeVOA Shona nezvaverengwa naPJ kuVOA Ndebele. Munoona sei zviri kutaurwa nevazhinji uye zvenyaya iyi iri kutambirwa sei munyika?
Ina hangu ndingangoda kuti vazhinji vari kutaura chokwadi. Respect is earned, it's not demanded. Hunhu hwatagara tichingoona makore esapfuura waFirst Lady. Hunhu husingaite pamunhu ane chimiro nechigaro chakadaro mukati menyika. Totarisa zvakare kuti tine vana vazhinji venyika ino vakatiza nhamo matambudziko, vakatiza kumbunyikidzwa, vakatiza kushayiwa mabasa muno, vavagari vemukati menyika yeSouth Africa. Chiitiko chakaitika kuSouth Africa ichi chinogona kuzovakanganisa zvakare magariro avo mukati menyika iyoyo. Saka tinoona kuti amai havana kutanga vafunga vasati vaita zvavakaita. And it is actually a cause of concern kuti if she does not think about the repercussions of her actions to the children of Zimbabwe, mm-hmm. of whom she is supposed to be a mother figure, then Zimbabwe is in trouble. Akasike kutanga vachikonzera mhirizhonga kana kurwisana nevanhu munyika dziri kunze kwenyika. Vakambozviita kuDubai, vakambozviita kuSingapore, nevachinetsana nemajournalist. Saka totoona kuti ava amai vamunoda kuti tipinde amai vedu, hunhu hwavo nezvavanoita vari kunze kwenyika zvinotitadzisai isu sevanhu vemuno muZimbabwe kuti tivashedze kuti amai. Dai zvaigoneka kune ivo vari muzanu PF vacho vagona kuti vagare navo pasi vavadzidzise pachirungu inonzi etiquette, kuzvibata neanger management, kugona kuzvidzora semukadzi anofanirwa kulida by example, anofanirwa kurakidza mwakadzi muno muZimbabwe kuti mukadzi anofanirwa kuzvitora sei, anofanirwa kuzvitakura sei. Ndo zvatenge tichitarisira kune mudzimai wapresident kuti achalidawo by example, oratidzawo vamadzimai kuti mukadzi anozvimisa akadai. Asi zvatinoona pane hunhu hwamai Mugabe ndewekuti havana kukwanisa kugamuchira chigaro chavakapinda pavakaroorwa nemutungamiriri wenyika ino. Vanoramba vachizvitarisa semudzimai uye wavakanga vari vasati vawanikwa navamugabe. Vanofanirwa kuti vakwanise kuti vabatsirwe nevari muzvigaro izvozvo zvinoda kuenzana navo kuti vavadzidzise hunhu kuzvitakura nemagariro.
Aiwa, ayo mashoko makukutu, PJ, wanzwa zvikutaurwa naSicilinda vari kuti maybe it's important for the first lady, she's saying, to go for anger management. And coincidentally, we heard that Mr. Themba Mlisiwa was also holding a press conference
today.
And he advised the same issue, that he actually went for anger management classes, and he's also advocating for the first lady to do the same. But that's on a different note. So thank you so much, Sicilinda. Tomboenda kwa muri, PJ.
And regarding what in Yvale, Umbiwo Otunyele, Munamsana Philip Rongwe, yena ye uti, this was a miscalculated move by Grace. Her children are now over 18 and can have girlfriends. Why would a mother beat up her son's girlfriend? She is now openly admitting that her kids are into drugs, which makes the whole thing or scandal toxic. This is the first case in the history of first ladies in Africa. It's so embarrassing for the president, the country, the kids involved, and parents in general.
PJ, but to be quite honest, there have been other issues of other children, you know, of African leaders actually doing something similar to what
to
these
this,
young men are doing. Although, you know, like, it's not something that's encouraged, but there has been issues where also some people, maybe it's a sense of entitlement. I don't know what they call, you know, affluence here in America, that when people are affluent, sometimes they have other attributes that are not to us. They don't appear normal. You know, because what they're doing right now, when the economy is tanking in Zimbabwe, that's what the other people are writing right now. They're saying, why are they spending money doing things which are not promoting Zimbabwe itself, but putting Zimbabwe on the map for the wrong reason?
For the wrong reason. And actually putting Zimbabwean children in danger, too, because people in South Africa, like this young lady was saying, it puts them in danger of xenophobic attacks when South Africans want to revenge.
Tine mwe mutereri amai Chishanu makadi yenyu. Hello amai.
Hello, ndirikukunzwa makadi yenyu.
Aiwa, mapinda muchirongwa. Nhasi tirikufara nekuti tawana record breaking yemadzimai vari pachirongwa chanhasi, saka zvinofadza. Tipeiwo pfungwa dzenyu nenyaya iri mudariro.
Ndinoti amai Grace Mugabe vakatadza nezvavakaita izvi. Tasingatarisire kuti semunhu mukuru samai vanoremekedzwa vange vachiita zvakadaro mukati menyika ino. Vakataridza kuti vokuita utsinye. Kudai ari mwana wavo chaiye akarohwa netambo yavakarohwa netambo yemagetsi vaizwa sei. Tinoziva kuti kana nyange vana vakatadza uri samai unoranga kudhara taiti takatadza amai vetemha kana shamu yemuzirikini. Mpichiso achitirova nemumakumbo kana ivo mwana iyanyanyotadzei musana uyu angaine mwana wavo vachimurova zvakadaro zvokukuvadza kurova kwekukwadza kweutsinye kao kwavakaitawo akuti kurova kwekuranga kao ende vana kuruwa nemwana wavo vakangoruwa iye musikana iye chete saka kukurowa kweutsinyika wakaita uku kukuda kuurayiko kuti unogona kutora kana dombo uchikwadza mwana iye amai vakatadza zvikuru zvokuti vachatikanganisa kugara kuno kusouth africa sezvavakatiitira izvi
tiri panyaya iyoyo zvakamira sei imomo musouth africa vanhu vari kutaura nezvazvo here uyezve muchitarisa magariro amakaita zviri kuitika izvi zvinorevei kwamuri semadzimai
mumwoyo wokusabereka vawaita uyo amai varatidza kuti tinonzwa uri amai ita mwoyo werudo mwoyo wetsitsi patapa waita mwoyo woutsinyi wawaita kudaro kudaro tiri muno musouth africa pari zvino kuno kwatiri kupita marisbeki kuri zii kwakanyararwa hatina zvizhinji zvatatanzwa sei vanhu vanenge vari mumadhorobha malocation kuno kuri zii hamene kumalocation vari kumalocation kuti kwakamira sei but kwatiri isi zvezvinezvi kwakanyararwa hapana zvatatitanzwa totozozvinzwawo kana taenda kumaof kuti kwakamira sei
asi zviri kubuda here pamadandemutande ematv nezvimwewo muri kuzviona here
ehe tiri kuzvinzwa zviri kutaurwa iyezve hazvisisina chimiro zvavari kuitirwa amai kunyange mumasocial media kuburiswa wakakatunwa vasina kupfeka wakapfekedzwa magirovhzi kuratidzwa kusarespektwa saamai kwakadaro hazvina kana chimiro
saka pane dai maiwana mukana imi wokutaura navo mai mugabe maivati chii dai vanga vakateerera kuchirongwa icho chinhu panyaya iyoyi
pasaamai hatina chekutaura navo zvedu asi vakatadza tinokumbira kana kunyange iri hurumende yesouth africa ichivaranga ngaivaranga nekutadza kwavo kwete kuvaranga safirst lady vakatadza
aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka
aiwa maita zvenyu maita basa
ehe PJ, some interesting contribution there coming to one of our followers in South Africa. She's saying she is very, you know, unhappy with how with what transpired. And as a Zimbabwean living in South Africa, she feels that this will have a repercussion on some of the Zimbabweans living in South Africa. And she says it's a disgrace right now. So I asked her that what would she do if she had a chance to speak to Amai? She says, really, there's nothing she can say, but she would like the South African government to know to really not make the matter go away just because she's a first lady, but to use, you know, due process to make sure that she goes through the legality of the issue, goes to court if she needs to and do whatever needs to be done.
Nkosikazi Sibanda, loku kona icingweni?
Ngikhona.
Cebo bani ongalinika unkosikazi Grace Mgabe okwamanje nxa kuthe wabuzwa?
Ngiyabonga icebo mina engingampha lona kathesi unkosikazi Mgabe icebo elikhona ukuthi unkosikazi Mgabe kathathe abantwa bakhe abasuse ngaphandle kwamazwe ahlale labo ekhaya njalo aqalise ukubapha umthetho wokuthi kuphilwa njani babe ngabantwana loba sebesesimeni sokuthi sebefanele ukuthi sebengenelisi ukuthi bathandane namantombazana kodwa kababe ngabantwana abakhuliswe ngumthetho bakwenze ngendlela eqondileyo etshengisa inhlonipho khonoku sokwenza ukuthi bona abantwana laba unkosikazi Mgabe abone sokufanele ukuthi abalahlele ngaphandle kwamazwe kuyini yena kubona kubo kuyini yena abona ngani baza kufunda behlala bodwa bengani ngabantwana abangela mzali yena ekhona mina ngithi icebo elihle angalenza ukuthi labuthe abantwabakhe abafundisa isimilo esiqondile esizabenza labanye abantwana baphile kuhle ngoba lesi simo asipha abantwabakhe abanye abantwana bazahlala kubi emazweni abakuwo ngenxa yesenzo sabantwabakhe nangenxa yesenzo yena athi nxa seyihlangane lobunzima obenziwa ngabantwabakhe angabe sakwemukela njengomama abe sekubona kungcono ukuthi abhidlize bonke abantu ngesenzo sabantu abakhe kabe ngumama wesizwe angasehlisi asenze lathi sithi loba sihamba emazweni singathi singabantwana abavela eZimbabwe sibe ngabantu abahlonitshwayo wakathi sinxa ungathi uhamba uthi uvele eZimbabwe ngalesi senzo asenzileyo sho wenze isazwe elinye elimangalisayo elibuhlungu elizahlukuluza imuli yonke eZimbabwe lelihlazwa lenzileyo
Hayi sibongile kakhulu nkosikazi Bamba khona pa icingweni.
Kajei regei timbotora mumwe mutereri tina Ana Gora. Muzvare Ana Gora makadi yenyu?
Tipe makadi wotekwena utamba.
Aiwa taurai zvenyu pfungwa dzenyu muri kupi?
Zvakaitwa ndiri Cape Town.
Taurai zvenyu.
Zvakaitwa naAmerica it's a shock because ezvine zvikono kwatiri we are now threatened. So it means kuti isusu hatisisina panhu pari safe semazimbabwerezi. Ukatota kutochika kana kuti utaure kana shona chaiye because wakatosipotwa nezvibva kumalocations ezvinezvi they are now living in fear nekuda kwemunhu wani. Samai izvi zvavakaita zvavakatadza. Munhu wese uri mubereki but inini I believe kuti charity begins at home. Uyu mwana uyu anga asina mhosva. Wauvana kana vanga vari drugged and whatever zvaari kutaura. Wai vakatiza kana vanga vakadhakwa. How did they manage kuteka hembe sezvaari kutaura kuti vanga vari naked?
Isu edu hatisati tanyatsonzwa kuti zvazvakamira sei. Muzvare kana
panhu apa kapa inini ndinofunga kuti mai vanofanira kupiwa mutongo unoenderana navo. One is child abuse. She's 20 and she's 52. So mai vanofanira kupiwa mutongo uri kuenderana navo. Whatever tisingatarise kuti who is she? Ngavatongwe semunhu. Vakatora lo vakaisa mhoko mavo. Hapana zvine zvizvo kuti vana vavo they are sold brats. But izvinhu zvekuti vanhu vaakuzvibudisa because behavior yakatorwa naamai. Hakuna munhu anofarira kuti mwana wake behave that way. But at the end of the day vaakuzvitora vanhu kuvaita chitukiso chavo. Hanomukunzwa. Tinenge tichinzwa nai tichisimbata navo kuti vana vake soso because hapana anoinjwa mwana achiita unyiwo. But vasafambe vachirova vana vari surrounded nevana vavo.
Saka
vanai vavo ndo vari kuvaendera. Mwana uyu kuti aende motel dazino kuti mune vana vaGrace akainvitwa.
Saka imi semusikana wechidiki muzvare Gora maiti chii dai maiwana mukana wekutaura naamai Grace amai Grace Mugabe?
She must apologize kumwana nemhuri yake.
Aiwa pakanaka tinokutendai muzvare Ana Gora. Tiri kunzwa zvekuti tina chipo dendere. Muripo here parunare?
Yes.
You are coming in right at the tail end of the program, but welcome. Give us your take on what we're seeing unfolding in South Africa, where the first lady, you know, is accused of having assaulted a young 22-year-old South African. What's your view? And from what we just learned just now, apparently the young lady was offered an out-of-court settlement, but she refused it. But what's your view?
Yes, I watched her press statement, and I think I applaud that. I think whenever people who are powerful break the law, it's important to have people like Gabby who stand up as heroes and say, no, I'm not going to take the easy way out. I'm going to pursue this issue to the end. She could have taken money. She could have disappeared. She could have done all of these things. So I think for me, this morning, I've just been thinking about how strong she is not to take the easy way out. And she just didn't say this today. So I've been reading other people saying, no, she's only saying this because she's got this fancy lawyer. I think she's had the same stance since Sunday when I first read about the issue and also on Monday. She's been very clear that she's not interested in just taking money. She's very interested in justice about what's happened to her. But I was also thinking that there's a third girl that we haven't heard about. From Gabby's previous interviews on the radio, she mentioned that there was a third girl who remained in the hotel room who was beaten, probably worse than all of them. But I haven't seen any news about the third girl, which is very worrisome to me. So there are legal issues, but there are also serious psychological and health issues as they relate to the young women that I think need to be taken care of. And maybe you guys have already talked about this and I missed it, but my understanding from reading what lawyers are saying is that diplomatic immunity does not apply in this case. In South Africa, even if diplomatic immunity did apply, it does not apply in cases of egregious crime. So where somebody has been harmed, bodily harm, then diplomatic immunity does not apply in that case as well.
Aiwa tinotenda Dr. Chipo Dendere. Asi dai maiwana mukana imi wokutaura namai Mugabe pari zvino maiti chii muchidimbo?
I think the first thing to do is to apologize. I think, you know, sorry is such a powerful word. And to apologize to Gabby, to apologize to her family, and to apologize to Zimbabweans who are genuinely scared to be identified as Shona in South Africa right now.
Mm.
So just saying sorry as the first step. You know, I'm sorry I was upset. I'm sorry I did something wrong.
Mm-hmm. Thank you so much for having been on our program. You have a good day, PJ.
Thank you, brother.
Yeah. Unkosazana chipodendere lapho obekhuluma obegcizelela khona okukhulunywe unkosikazi Sibanda ukuthi ophambanisile ngempela office lady wethu ngakho ke ngabe yena nxa efuna ukuthi vele abone ukuthi udaba lolu lungabanganeno kumele axolise axolise sibili emulini yantombazana lo Gabriela axolise njalo kuZulu waseSouth Africa aphinde axolise njalo kuZulu waseZimbabwe ngoba uyangisile isizwe sonke saseZimbabwe abantu abakhe laba lokhe bexotshwa endaweni ezehlukeneyo baxotshwe eDubai baxotshwa ezikolo ngisakhumbula ukuthi lo omunye omncane lo indodana yakhe le encane ike yaxotshwa njalo esikolo seSt George's baxotshwa endaweni ezehlukeneyo yikho ke yena nga uyathatha abantu abakhe vele abawondle ngkhaya ikanti ke kathesi vele akusancedi lutho ngoba abantwana laba sebekhulile sebe over 18 lo omunye ule 21 omunye lo ule 24
around that age,
yeah.
But they are of age.
They... Yeah. Akusamelanga ukuthi umalukazana.
Mm-hmm.
Eh, isikhathi sethu asavuma ukuthi siqhubekele phambili kodwa ke inza ukuthi nginike ithuba unkosikazi Mpokiseni Sibanda yena ke esibe lethuba lokuxoxa laye ihola lonke elokhu silaye icingweni ungapha elakho elokugcina unkosikazi Sibanda.
Ngiyabonga. Elami lokugcina engingaliletha kuZulu la kumama unkosikazi Mgabe ekuthi umama unkosikazi Mgabe aqolise uZulu ngokumonela kwenzileyo ngoba indlela ayenzileyo echaya luntombazana ufana lokuthi uchaye bonke abantwana beZimbabwe ngoba abaselakho ukuthula lapho abakhona emazweni bazahlala behlukunyeziwe ngesenzo sakhe asenzileyo aqolise untombazana lo abesebona ukuthi abantu bakhe kathesi kumele babe ngabantwana abaphila ngaphansi komthetho laye futhi umama abe ngumama wesizwe ozaziyo ukuthi abantwana bonke bomhlaba bakhangele yena silethemba lokuthi nxa engenza njalo kuza kwenza ukuthi abantu bambone ngcono ngoba kathesi kunje nje siyasimuze lobe khuluma ngabanye omama kungaphambaniseka asabavodloze ukuthi vele kabanaki uthatha ithuba lelane lokuthi unkosikazi kamongameli asabahlukuluze ngalena lana thuba sicela ukuthi ithuba lelana angalisebenzisi ngaleyo ndlela alazi ukuthi lithuba lokuthi ahlonipheke abe lesithunzi.
Hayi, mbongile kakhulu unkosikazi Sibanda.
Maybe let's go to Linda Masarira for just your last word, Linda. Ungati chimu kupeta, urukuro yedu, nguva ndoza jikanana.
Okay, mukupeta, urukuro yedu nukoda kuti, amayi ndofunga waka kanganisa kwende savana wawa kunze kwenyika. Nukuti vanava, nakutanga kuita shokuma drugs wawa kunze kwenyika waka zitangira muno. Amayi semono, warukuro nakuti nyeze ma drugs zirikuneta. Ewa chitoko muno, mutapatira na pamwe chete, kuti tirwise nyayo yema drugs nekushandiswa kwemishonga nezvo zvakadaro daro mukati menyika ino. Tinoona kuti vana vazhinji more than 50% yevana muno vari kutambudzwa zvakare nenyaya yema drugs. Saka tinofanira kuti tibatsirane nekuti nyaya iyi pakupetwa kwayo haichazi nyaya yevana vava mugabe chete. Yanyaya yevana veZimbabwe vari kutambudzwa nenyaya yema drugs iyoyi. Saka isu tinoti amai vakauya ngavauyawo vashandisawo simba ravo rekuti zvoni zvizikanwe kuti ari kusupplya madrugs aya ndiani uye sei mapurisa vasingatsunge vanhu vanotengesa madrugs iwaya tigonogadzirisa nyika yedu kuti vana vedu vakure vari vana vane hunhu vasingashandise madrugs iwaya.
Aiwa, tinokutendai mabva. Mati nemo nemo, pane angachitokubhiga ipanapa pashona Facebook page yedu ari kuti well said Linda, ndi Eunice Simango Luzolo. Tinotenda vese vari pa live feed yedu kuti hatingakwanisa kuverenga mese asi tinokutendai takuonai uyezve avo vashare live feed yedu tinokutendai. I'm Marvelous Mhlanganya who is saying please join us again next week here on the Women's Roundtable where we'll speak about other issues affecting women.
Oselivalelisa okwamanje ngupraxedis Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngasikhathi sinye ku-Studio 7 Alive Talk Women's Roundtable asihluzeni bomama. Kodwa ke asiqhubekeleni phambili lokho esikhulumisana kuhle ngesithunzi esikhulu with respect khonapha enkundleni ye-Facebook lapho kade si-live streama khona.